Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwedzi mitanhatu yekutanga yegore rino, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvatumira kumusha mari inoita mamiriyoni mazana mapfumbamwe ane makumi maviri emadhora ekuAmerica, kana kuti US $920 million. Gweta ravasevhi akasukuere muzvare Jacqueline Sande vanoti vaendesa magwaro kudare reSupreme Court maererano nenyaya yekukwikwidza musarudzo kwavakasukuere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti kusvika pari zvino mari dziri kutumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kana kuti diaspora remittances, kubva gore richitanga yakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%, kubva pamadhora ekuAmerica anoita mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemanomwe, kana kuti US $797 million, zvichienzaniswa negore rakapera panguva imwe cheteyo. South Africa ndiyo yakatumira mari yakawanda kudarika dzimwe nyika, kuchiteverwa neUnited Kingdom. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvoupfumi vari chipanga mazano wemabhanga kuBritain muzvare Chennai Mutambasere kuti tinzwe maonero avo.
Kuwedzera kwemari iri kutumirwa nediaspora kuZimbabwe kuri kuratidza kukwira kwemitengo yezvinhu kuri kuita muZimbabwe. Izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vanenge vachitumira mari vachida kubetseredza hama dzavo, kungava kuti kutenga magrosari emwedzi, kana kubhadhara maschool fees, kana kubhadhara zvinenge zvichidiwa kuzvipatara, zvinhu zvawedzera mutengo, mapurisi ari kukwira. Naizvozvowo mari inenge ichida kutumirwawo inowedzera. Asi ticharangarira zvakare zvatakaona muna February pakabuda program iyo yainzi Gold Mafia yakagadziriswa neAl Jazeera.
Kuzvema Gold Mafia zvinopinda papi mumari dzinobva kunze dzivanzvadzi?
Kumwe kumbiwa kunenge kuchiita gold muZimbabwe neimwe nzira. Mari inenge ichinzi gold yatengeswa inenge ichiuya ichinyorwa zvichiita kuti zviite sekuti maremittances ari kupinda munyika, asi iri mari yakanangana nekubiwa kwegoridhe muZimbabwe. So zvinhu zvachona zvinenge zvichida kuti zvinatsoongororwa kuti tinatsowanonzwisiso kuti maremittances pachokwadi here emari iri kutumirwa kubva kudiaspora, kana kuti zvasanganisana nemari dzimwe dzeumori, mari dzimwe dzekuba dzemoney laundering dzatakaona patakaona Gold Mafia muna February.
Idzo mari idzi dzinenge dzichitumirwa nehama neshamwari kubva kunze uku dzinobatsirawo hurumende nenzirawo dzipi?
Mari iyi haizonyanyi kubatsira hurumende nekuti haigari munyika. Inobatsira hurumende chete pakuti avo vanenge vachida kuti vawane kurapwa vanenge vasina mari vozobatsirwawo nehama. Zvinoreducawo masocial care costs ehurumende. Asi chinonyanyoitika ndechekuti zvinhu zvakawanda muZimbabwe zvinotengeswa zvabva kune dzimwe nyika.
Saka muri kuti mari dzine kuwanda kwadzo dzichitaurwa kudai dzinongouya dzichipfuurira here kana dzichidzokera kwadzabva? Pajekese izvishoma ipapo.
Zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe, raw materials acho, zvinhu zvinoshandiswa kugadzirwa, zvinenge zvichitobvawo kune dzimwe nyika. So mari iyi inongopinda muZimbabwe yogara muZimbabwe kwenguva diki diki, nekuti inenge yakatotarisirwa kuti pane ichatozobuda muZimbabwe kunotenga raw materials kana kuti kunotenga zvinhu zvachona zviri kutengeserwa vanhu vachitenga muZimbabwe.
Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano vemabhanga kuBritain, Musare Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Gweta ravasevya kasikuwere Muzvare Jaki Sande vanoti nyaya yokukwikwidza kwavakasikuwere haisati yapera, vachiti dare reConstitutional Court harina kurasa nyaya iyi, asi kuti yakazivisa kuti nzira yavakange vashandisa ndiyo inofanirwa kugadziriswa. Muzvare Sande vanoti vatoendesa magwaro avo kudare reSupreme Court, vachiti vasevya kasikuwere chizvarwa cheZimbabwe chinofanirwa kupiwa mukana wekukwikwidza pavanoda.
Isu tiri kutesera miriri vaPresident Sevya Kasikuwere, nyaya iyi haisati yapera zvachose. Dare reConstitutional Court harina kana kumborasa nyaya iyi rikati haina maturo, asi kuti yakati nzira yamauya nayo kuno Constitutional Court haisiriyo yakafanira. Mauya sekunonzi mimi ruda kukumbira kunzwika nedare rinoti direct access, asi mimi zvemachokwadi maamuchida kuapila. Saka neizvozvo takateerera kutaura kwakaita dare huru remuno muZimbabwe, tikatega tidzokere kumashure kuSupreme Court tinoisakei mapepa edu ekuratidza kuti tava kuda kuapila. Tinokumbira akakubvumidzwa kuti tiapile kuConstitutional Court. Naizvozvo ndingazivisa nyika yeZimbabwe kuti tatoisa mapepa iwayo, chikumbiro ichocho chatoiswa kuSupreme Court.
Rwendo runo chikumbiro chenyu kuSupreme Court ndechei?
Chekuti aiwa tokumbirawo kuti tikwidze nyaya yedu mudenga inonzwika neConstitutional Court. Naizvozvo tikutarisawo kuti Constitutional Court uye Supreme Court ichatipo mhinduro mukukumbira kwataita.
Saka vakasikuwere vanoti nemamiriro akaita zvinhu awa vachasiyana nazvo here?
Tiri kuti aiwaka ticharamba tichirwisa, hatisi kuzorega kurwisa kuti President Sevya Kasikuwere vawanike vachipihwawo mukanaka wekuti vapinde musarudzo yekusarudza mutungamiriro wenyika, nekuti ivoka chizvarwa chemuno muZimbabwe vane kodzerowoka yekuti vapindewoka mukukwikwidza ikoko kwekusarudzwa mutungamiriro weZimbabwe, nekuti hapana kumwe kwavangazodaka kuti vakumbire kuti vasarudzwe kunze kwekuti muno munyika yavakaberekwa yeZimbabwe.
Gweta ravasevya kasikuwere Muzvare Jacqueline Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mufundisi wekereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Sayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakachengetwa nezuro masikati kuBindura. Mufundisi Guti vakashaya vave nemakore zana uye vakaremekedzwa neugamba hwenyika nekuda kwebasa rezvechitendero ravanonzi vakaita munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Sininga weStudio 7 abata mumwe mufundisi wekereke iyi vanga vari parufu uru, Reverend Dr. David Simango, kuti tunzwe zvizhinji.
Aiwa zvafamba zvakanaka chose baba. Vanhu vaungana vakakokwa kuti vauye pazuva rokuchengetwa kwavaGuti. Vaungana kubva mangwanani, vakauya vakati wandei chose vakakokwa, nokuti hakuna kutendwa kuuya vasi vese vanhu nokuti vangadai vakawandisa, asi kune vakakokwa chete kuti vabudirire kuuya.
Tingatsvagewo nhoroondo yababaGuti chikurukuru chatingatiwo vacharangarirwa nacho nemhuri yeZimbabwe nepasi rese ndechipi?
Chinhu chikuru kana munhu achinzi munhu uyu mutungamiriri wakanaka kana kuti anogona kuita basa, kugona kushongedza vamwe vanhu kuti vabudirire. Ichi ndicho chinhu chikuru chatakaona chiri pana baba kuti kushongedza vamwe vanhu kuti vabudirire muupenyu hwavo pakunamata mumagariro mumaitire ezvinhu pane zvose pamweya napanyama. Saka baba kuti vakava nembiri yokusimudzira nevamwe vanga vasingafungi kuti vangasvika panhano yakanaka. Vakabatsira vanhu vakawanda zvikuru, vakuru navaduku vese vaikwana pakubatsirwa nababa kuti.
Ndotarisawo kuenda kwemukuru kudai pane vende rinosara. Munoona richizovharika here vende ravasiya iri?
Vende ravasiya iri rinogona kuvharika nokuda kwedzidziso yavo. Ndinobva ndarangarira masoko aJesu achitaura achisiyawo vende rake. Wakataura masoko kuti muchaita mabasa makuru kudarika andinoita aya. Ukuru hwamutungamiriri hunoonekwa nokubudirira kwebasa rake kana iye asisipo. Saka ivo vakagara vagadzira hwaro hwakasimba hwokuti kana vaenda tinovademba pakushayikwa kwavo, asi tinofara nokushongedza kwavakaita leadership kuti ikwanise kupfuurira mberi nokuita zvainofanirwa kuita. Saka tinotarisira chiedza chakakura zvikuru pa kuenda kwavo nevende ravasiya iri nevanhu vavagadza kuti varambe vakabata matomu kuti zvino zvipfuurire mberi.
Ndopedzisira ndichikukumbira iwo kune mhuri yeZimbabwe yakateerera vekereke yeZayoja nevamwe vose kwavakapararira, shoko ramungavasiyirewo rekuvasimbisa nderipi?
Shoko randingasiyira hama dzangu dzese dziri muZayoja nevamwe vese vanofara kunamata nesu pamwe chete nderekuti chinhu chikurusa chinokosha ndechokubata dzidziso yatakadzidziswa yokubatana pamwe chete tine chinangwa chokusimudzira umambo hwaMwari. Iroro soko iroro ndoravakatidzidzisa kuti tisimudze umambo hwaMwari. Kana tichisimudza umambo hwaMwari tinozvitsveta parutivi tosimudza iye Kristu Jesu wavakatipa. Saka ndinokurudzira hama dzose kuti ngatinangei kuna Ishe wedu muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu Jesu watakapiwa nababa kuti.
Aiwa, tinokutendai Reverend Simango nenguva yamatipa. Totiwo mweya wavo uzorore murugare. Maita basa zvikuru.
Tatenda chose baba, Mwari akukomborere zvikuru
avo vanga vari Reverend David Simango, umwe wevakange vari pakucheketwa kwamufundisi Ezekiel Guti, vari parunhare kubhindura naEvans Zvininga weStudio 7. Mutambi ane mukurumbira munyika vaDavis Guja adzoka zvine mutsindo nemutambo wake unonzi Aikaka, uyo uri kuitwa panzvimbo yeTheatre in the Park muHarare. Izvi zviri kuitika mushure menguva refu Guja ambosuduruka pachikuva. Pasimon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Mutambo uyu unodonongodza nekupenengura nyaya dziri kuitika munyika dzakaita seuori, utungamiri, kuondomoka kweupfumi nezvimwe zvine chekuita nemagariro evanhu. Guja anoti Aikaka mutambo unoburitsa kukanuka kana kushamisika nemamiriro akaita zvinhu munyika kana nharaunda dzatigere.
Wakanangana nezvinhu zviri kuita munyika. Dzimwe nguva mafambiro mumugwagwa utizvo unenge uri pakati perodhi uona kuruji kune mota iriko, utasa kuri boshwe kune mota iriko, iwo mbunyikidzwa uri pakati. Sakaona kuti Aikaka.
Guja anoti zvakakosha kuti vanoita zvemutambo vanzwike kana vachitaura nyaya dzinoitika munyika sezvo vachisimudzira runyararo nebudiriro.
Tine chishuwo isu chekuti zvosevanhu vemafirimu vetheatre vemimhanzi titakanangana nedonzo rekusimudzira nyika yedu pamwe nerunyararo panguva ino. Tinofungidzira kuti kana tichiita mitambo iyi kuchitaura mashoko edu weda mumafirimu oro mumhanzi, tokumira tipote tichiteererwa. Saka theatre oro patinoita mitambo yedu yemadrama iyi ndo zvangofana naizvozvo. Kana tichicreata zvinhu izvo, maartists panochicreata zvinhu, hatingocreata zvinhu zvatitefembera fembera. Tinocreata zvinhu zvatinenge tichiona zvichitoitika mucommunity medu, musociety medu, ipo patinotora zvinhu izvozvozvo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Peace Building Initiative, iro raimbove Zimbabwe Peace Trust, uye vaimbove gurukota muhurumende yemubatanidzwa Amai Sekai Holland, vanoti vanotambira kudzoka kwaGuja mukuvaraidza veruzhinji nemitambo. Vanotiwo vanofara zvikuru kuti mutambo uyu uri kukokerwa nevanakomana vavatsanangura vachiti The Boy Child.
Davis Guja kudzoka kwaaita adzoka kuzotirakidza kuti tiri vanani tiri kuita zvepi. Ini ndafara kuti vanga vachakabata mutambo uyu is the boy child, mwanakomana, nokuti pakawanda zvinhu zvakawanda mazuva ano zviri kuitwa nemwanasikana.
Mozvi nafundo vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe, Dr. Kelvin Chikonzo, vaudza Studio 7 kuti vanoita zvemitambo vane basa guru panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo kubva kare mitambo yaishandiswa kutaura zvinosangana nevanhu munharaunda dzavagere.
I think zvinobatsira kuti mapoliticians azvive zviri kunetsa. Nokuti hasi wese munhu anogona kuwana mukana wekuenda kurali, uye kuti zvinotipawo mukana wekuti tishandise nzira dzakawanda kunzwa zvinonetsa vanhu munharaunda medu, kuitira kuti vacho varikuda kuvhotera vazive zvinonetsa vanhu uye kuti vazive kuti vanozvigadzirisawo sei. Ndozvagara acho yaingoita kubva chinyakare chedu kuti vanhu vaingotaura zvinhu zvingori munharaunda mavo kuburikidza nenziyo nemitambo yaiitwa. Saka hapana chitsva.
Mumwewo ari kufarira mutambo uyu mutambi wechidzimai Elizabeth Majongwe, uyo ati mitambo inosunungura pfungwa dzevanhu uye kubatana.
Ndinoona theatre ichibatsira chaizvo kuti vanhu vapfawise pfungwa pane zvinenge zvakaoma muupenyu. Ndinoona zvakakodzera chaizvo nekuti semataurira ndamboita pekutanga kuti zvinosunungura pfungwa dzevanhu, toziva magariro akanaka nekubatana ndozvatinowanyanyoshuwira munyika medu.
Mutambo uyu wakanyorwa nevanyori vatatu vanoti Stanley Makuwe, Patience Piri naTinashe Muchuri. Wakavhurwa musi wechipiri Nyamavhuvhu 8 uye uri kuitwa kusvika musi wemugovera Nyamavhuvhu 12 uchitanga panguva dzemanheru. Guzha ndeumwe wavatambi munyika vakashandisa mabasa avo kuumbiridza budiriro nechenjedzo kuruzhinji munyika kwenguva refu. Takamira Studio 7 Maharare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Munewsday, mapurisa akarambidza meya veguta reHarare vaJacob Mafume kuti vaparure zviri pamutemo nhandare yeRufaro Stadium. Nemusi wechitatu, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuti hurumende yavo ichagadzira nhandare iyi kuti chikwata cheDynamos chikwanisezve kutambira nhabvu munhandare iyi. MuNewsday makare, vanorarama neurema vanoti havasi kupiwa ruzivo rwakakwana pamusoro pesarudzo, vachiti vanodavo kuti zvesarudzo zvinyorwewo pachishandiswa runyoro rweBraille. Ishe Mchwane Kumalo veMatabeleland North neZuro vakagadzwa kuva mutungamiri wegungano remadzishe reNational Chiefs Council, vachitsiva Ishe Fortune Charumbira avo vakati havasi kukwikwidza kuti varambe vachitungamira sangano iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio tokumbira wei mbotipewo full hour, tipewo full hour yamaimbo itei, full hour yamaimbo itei life talk yei. Hai 30 minutes ya tinyatsokuinzwisa inini pachangu zvangu handinzwisi ndakazvimirira. Ndirikukumbirawo kuti aiwa tipeiwo 1 hour yelife talk tinyatsoziya nyaya idzodzo dzinyatsodzika dzika. Hapa ndirikuwaza kuti maungodzigurira gurira mhino zvaakuitikawo pamuhamheni pamwe hapasina mari inofanira kuti mukwanise kuwana 4 news. Maybe kana haa kana zvakadaro hazvowo hatina zvatingazviiti because hatinawo mari dzacho.
Nevateereri veStudio 7 makadini henyu, ini ndinonzi Truman Spear. Ndanga ndichitokumbirawo kuna Mudhara Munangagwa kuti dai kuri kuti hatinzwirawo tsitsi mani, hatinzwirawo tsitsi, abvewo zvakanaka pachigaro. Abve zvakanaka pakuti tanetseka isusu tanetseka, ngatinzwirewo tsitsi Mudhara uyu, ngatinzwire tsitsi ambobvawo hake abvewo hake. Asi kana zvichinge zvaramba dai kuri kuti nyika dzekubanze dzikatibatsirawo, pamwe dzingagona kutibatsira nerumwe rubatsiro kuti pamwe vakwanise kuti vangatitorawo isusu vakomana vechidiki, tikwanise kuti tingaitwa tingaita sei tibise vanhu apa pachigaro kuti vatikuwadza hapana kusiri kufa tatambura mukazoni chitauro kudai tatambudzika.
Hurumende dzedzimwe nyika dzinochengeta nherera, dzochengeta mapofu nevakwegura, dzochengeta varombo. Chihurumende chezanupf chinounza chikeni panguva yekukambina kuona vanhu senge zvituta, kuona vanhu senge huku, kuona vanhu senge vakapusa. Vanospenda mari pakutakura vanhu, vachitakura vanhu across the country from corner to corner yenyika nemabhazi. Hobho mabhazi vachispenda mari pakukambina, but pakuvaka nyika zero. Hatidi izvozvo. We make sure that voters are panachamisa this time. We will not make it. Election has to be rigged. I promise.
Tumana waenda sare George. Tumana waenda sare George. Vaya vaitsinyira vanhu, vanhu vaitsinyira vana tsangirai. Takatarisa vana Tumana. Tumana waenda sare George. George. George charamba. Ndiye umwe wacho atikukanga mwe. Masikande wazana Tumana kubva vari kuzupko, kubva vaita chigeneral, vakapinda muchigeneral vachingotsvinya. Ndozvaingoita charamba, ndozvaingoita charamba. Takatarisa charamba kuti zvinosvikepi zvako. Hauizivi zano iyo.
Hello Pastudio 7 muri senyu nokuti pazvinoitika muZimbabwe. Isu tiri pakufara nezvisa mutipa. Ndido kuti tipa kuna mata muZimbabwe kuti dambake kuita mirishonga muZimbabwe. Kumbeke kuita wonder after election. Tungamiriri vachamisa vangogadzwa, vangogadzwa chiti sina mirishonga. Pana anopikisa kana vachamisa vagara muzwa 24 up after election 23. Vanenge vagadzwa nevanhu, vagadzwa nevanhu vachamisa ava. Tungamirira ma youth, tungamirira champions youth. Hari kuti ngativapinzei. Mkumana katuwa pinzi mofisi wachamisa wa utatenda Studio 7.
Studio 7, murisei mkuma wande, niripa mayofi, chief negande, pane vakumana waviri, anoitwa Leo Mdenda na Kenneth Madol, harukuchichizira vanu, wachiva tauri rakuti, wachapinda kumufota, vari mapoka mapoka, uye kuti chaya weboka rimwene rumwe, ndiye anenge, arimberi, uye kuti, vasara sike kunofota, apa vanhu vaimirira kuora chibage che social welfare netsotsotsof ndini pirivhiri pamai ofe center.
Mavhoti ane chitsotsi nekuti kana vaguni vachiti vanovhota vari kuAmerica vane bhokisi ravo rinouya ukoko vozovhota in secret. Isu ini handipanzwisisini. Ndakona kupanzwisisa vaguni ngavabudise nyaya yavo pachena, vaibudise pachena kuti vanovhota sei vari kuAmerica. Ndopandinongoda kunzwisisa ipapo kuti mhuri yeZimbabwe inzwisisa kuti kuna vanhu vana masecret pilot anovhotewa munharu woga sei.
Pastudio mhuri sei, mhuri sei apa. Nyika yaenda nachamisa iyi. Aiwa chimuti chatora, chimuti tatora, tatora chimuti. Nonzo mnanga kuti hanzi yetu kuda 6 million votes. Hanzi yetu akawina kare. Kusoka namaka wina kudara saka chamukuvera vanhu chii. Timu inoziva kuti isusu tinorova hainende kumbotenga refu kana kumbotenga mamwe players. Inongoti tozvionera muground. Sanpevu ngatingopinde fair 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 tionani. Manje muri busy kutora voters ro muchinyepera vanhu kumamisha yemu kavhota tokona kutya election kwamuri kuita Sanpevu. Otherwise hakuna kana chamunombowana. Hapana hapana. Kuti Zimbabwe yese yakuda shanduku, takuda shanduku wana. Chamisa ngapinde mukomana.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi iri kutsvaga nekukumbira rubetsero rwekuti ikwanise kupa chikafu kuvapoteri vanoita zviuru makumi mashanu vari kushaya zvekudya zvakakwana pakamba inochengeta vapoteri yeDzaleka. vatungamiri venyika dzeEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vachisangana muguta guru remuNigeria nezuro vakatonga kuti mauto anodzivirira nyika idzi aunganidzwe kuti agadzirise zvinhu muNiger umo makakuduburwa hurumende nemauto emo.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America inoramba ichishushikana zvikuru nekudzokera shure kweutongo hwegutsaru zhinji kumawirira kweAfrica nedunhu reSahel, uye inotsigira sangano reUnited Nations Office for West Africa neSahel kana kuti UNOWAS nedanho raro rekudzivirira nekuderedza gakava, kugadzirisa matambudziko ane chekuita nesarudzo nekusimudzira nhaurirano mudunhu. Vakadaro Ambassador Robert Wood, mumwe wevamiriri veAmerica vanoona nezvematongerwo enyika musangano reUnited Nations kana kuti Alternative Representative for Special Political Affairs at the United Nations. America inocherechedza kuedza kuri kuitwa neUNOWAS kubatsira kusimudzira nekuchengetedza sarudzo dzegutsa ruzhinji muSierra Leone, vakadaro Ambassador Wood. Vakati kunyanga hazvo, tiri kushushikana nekushayikwa kwejekerere mukuverengwa kwemavhoti musarudzo dzakaitwa musi wa24/10/2023 muSierra Leone nezvisina kufamba zvakanaka mukuziviswa kwezvakabuda musarudzo zvakaziviswa neElectoral Commission. Tinopembedza vanhu vemuSierra Leone nekupinda musarudzo izvo zvinokosha zvikuru muutongi hwegutsa ruzhinji. Vakati tinosimbisa rutsigiro rwedu kuurongwa hwekuenda kugutsa ruzhinji muMali, Burkina Faso neGuinea nekuramba tichikurudzira kudzoka kweutongo hwejekerere. Vakawedzera vachiti dzihurumende dzakafanobata matomu dzinofanirwa kutarisiswa kuti dzadzosa here nyika dzadzo kuutongo hwegutsa ruzhinji nenguva inokodzera nekusimudzira kugadzikana mudunhu. MuMali, hurumende yakafanobata matomu inofanirwa kuranga avo vane chekuita mukuurayiwa kwevanhu muMoura, vakadaro Ambassador Wood. Vakati tinodzokorora kurudziro yedu kuhurumende yakafanobata matomu muMali kuti itevere nzira yakazvimirira isina kwayakarerekera, inoshanda nemazvo, ine udzamu nejekerere yekuferefeta kuitira kubata avo vane chekuita nekurayiwa kwevanhuwo zvavo muMoura, muMali, nenzira inofambirana nekurudziro iri mugwaro rechokwadi rakaburitswa neUnited Nations muna chivabvu 2023. America inoramba ichishushikana zvakadzama nekupararira kwekusagadzikana kwedunhu rekumahombe kombe kwemawirira eAfrica kubva kune zvose zvine chekuita nezvematongerwo enyika nekuve pedyo nevanopfurikidza mwero vachiita zvemhirizhonga vari muSahel. Kukwira kwekusagadzikana kwakonzera kurasikirwa neupenyu kwezviuru nekuve nechekuita nekusiya misha kwevanhu mudunhu rose, vakazivisa izvi Ambassador Wood. Vakati hatingaite setisiri kuona kuti chikwata cheWagner Group chiri kutyora kodzero dzevanhu nekuisa munjodzi upenyu hwevanhuwo zvavo vanochengetedza runyararo nevashandi veUnited Nations. Vakati veWagner Group vari kuvharira basa reUnited Nations vanochengetedza runyararo nekusangokundikana kumisa dambudziko riripo izvozvi revanopfurikidza mwero, asi kuti vari kutowedzera kukura kwaro. Vakati nhengo dzeSecurity Council dzinofanirwa kumutsiridza nhaurirano dzadzo nevamwe vadzo vemuAfrica mukugadzirisa kuda kukanganiswa kwerunyararo nekusimudzirwa kwegutsa ruzhinji muWest Africa neSahel. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mumwedzi mitanhatu yegore rino, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvatumira kumusha mari inoita mamiriyoni mazana mapfumbamwe ane makumi maviri emadhora ekuAmerica, $920 million. Gweta ravasevhi akazvikuhwere muzvare Jacqueline Sande vanoti vaendesa magwaro kudare reSupreme Court maererano nenyaya yekukwikwidza musarudzo kwavakasvikuhwere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murumoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.